manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosakana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 8 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ongororo yakaitwa nemamwe masangano yokonzeresa mutauro wakanyanya munyika zvichitevera mashoko ayo ekuti vamugabe vanodiwa nevanhu vakawandisa munyika. Zvikoro zvovhurwa mangwana, vabereki vachichema-chema nerekushaya mari mumabhanga. Madzimai anoungana muHarare mukupera kwesvondo achikurudzirana kunyoresa kuvhota kuitira kuti agokwanisa kuvhota gore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ongororo yakaitwa neMass Public Opinion kana kuti MPOI ichibatsirana nemamwe masangano akaita seAfrobarometer yakaburitsa kuti vanhu vemuZimbabwe vane chivimbo zvikuru nemutungamiri wenyika Robert Mugabe uye yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Zvimwe zvakabuda muongororo iyi zvichabudiswa nemusi wechitatu. Vatsigiri vezano PF vanoti ongororo iyi inoratidza zvavagara vachitaura kare kuti vaMugabe vanodiwa nevanhu, asi vanopikisa vanoti ongororo iyi yakareva nepasipo. Ongororo iyi inoti vanhu vemuZimbabwe vane chivimbo chakanyanya nevakuru vemachechi uye masangano akazvimirira oga. Vanhu 60 nevana kubva muzana vanonzi vane chivimbo navaMugabe, asi vanhu 56 vachiti vane chivimbo nebato rezano PF. Vanhu 50 kubva muzana vanonzi vane chivimbo neZimbabwe Electoral Commission, sangano rinoona nezvesarudzo munyika, ukuwo vanhu zvikamu 36 kubva muzana vachinzi vane chivimbo nevanopikisa. Mukuziya maitirwo eongororo iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanotungamira ongororo musangano reMpoi vaStephen Ndoma akavabvunza nezvemaitirwo eongororo yavo.
Munhu anongosarudzwa randomly uye munhu wese ane kana wakaenzana wekuti apinde musarudzo iyi. Tinoita interview vanhu vedu vanopinda mundima kuzoita basa. Vanenge vane questionnaire vanenge vanaro. Sample size yedu yandingangoti vanhu vakapinda mutsvakiridzo iyi yanga vari 1200. Tsvakiridzo yedu takaita pakati pa kutanga musi wa 28 January kusvika musi wa 10 February 2017.
Asi vamwe vanoti ivo nyaya yekutya ndo inoita kuti vamwe vanhu vatadze kutaura zvinenge zviri kutsi kwemwoyo wavo. Ii chokwadi here ichi?
Ndifungi kuti mune chokwadi chakanyanya mutaurwa kunoita vamwe kuti nyaya yekutya ingaita kuti vanhu vasanyatsokutaura zvinhu zvinenge zviri pasi pemwoyo yavo. Ndinodaro nekuti seMass Public Opinion Institute tine zvisungo zvetsvakiridzo zvinotibata. Tinoreva kuti tinodzidziswa kuti kana tichiita tsvakiridzo pane atinoti maresearch ethics pachirungu. Hatitenderwi kuti taure nevanhu anenge asina kusununguka kutaura nesu, anenge asingadi, anenge achitya kutaura nesu, akasununguka kuti asapinde musarudzo iyi.
Ko vamwe vanotika tsvakiridzo yenyu iyi vaNdoma inozoshandiswa nebato riri kutonga iri reZANU PF kubirira musarudzo, vachiti ZANU inenge yakuti mazviona here kuti nerutsigiro rwakasimba zvekuti nyangwe sarudzo dzikasaitwa zvakanaka vanenge vaakudzokera kutsvakiridzo yenyu vachiti ndo zvakataurwa kare.
Ini ndakamirira MPOI, handibvumirani nazvo. Handifungi kuti isu seMPOI tinoita tsvakiridzo kuti tibatsire rimwe bato rezvematongero enyika kuti rige sekutaura kwavanoita maelections. Isu tinongoita tsvakiridzo kuti tibatsire watingati mastakeholders edu kuti vashandise tsvakiridzo idzi kana kuti pfungwa dzinobva mutsvakiridzo dzevanhu kuti zvizobatsira vanhu kana kuti mapolicy makers pavanenge vachigadzira mitemo vanenge vachivana kuti pfungwa dzevanhu dzinoti chii pane zvinhu zvakawanda zvinonga zvichiitika kana munyika.
Vanotungamira nyaya dzeongororo musangano reMpoi vaStephen Ndoma vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya. Avanoti ongororo dzakadai dzinonetsa sezvo muZimbabwe musina kugadzikana nekuti vanhu vanotya.
Ongororo yavo yakanaka nerumwe rutivi, asi nerumwe rutivi hadzidzisi, haibudisi zvakakwana kuti ongororo yavo inenge yakaitwa munharaunda yakaita sei kana kuti munyika yakaita sei, inoutongo hwakaita sei, ine vanhu vakasungunuka sei. Tikatarira pavanoti vanhu 64% vanoti vatsara mugadzi, totarira kuti vaifanira kubvunzwa kuti sei muchiva trust muchando vamwe vachibudisa kuti vatirasa nokuti tinotya, kana kuti vamwe vacho vanomanikidzwa kuvatirasa nokuti vakapuwa munda, vamwe vacho vane vachiyautorwa munda wavakapuwa, vamwe vachiyautorwa stendi yavakapuwa, vamwe vane vachiyangatiya kudzingirirwa pamabasa, vamwe vane vachiya kuvhikitimaizwa. Saka ongororo yavo inoda kuti vaanzwe the question why vanhu vari kudaro, kuti vatuve nechokwadi nokuziva kuti inoita kuti vaite zvizvo chii. Umwe munhu akafungwa kuti unoda vamugabere kuti havadi, anofunga kuti akati handivadi, anofungwa akati handivadi, anonyangaridzwa bekause nevanhu vanonyangaridzwa tine vanhu vanombunyikidzwa munyika muno, vanhu havatauri vakasungunuka. Tinofanira kuexplaina kuti manhambasi anorevei sei vanhu vachiti vanoda vamugabe munyika, munyika isina mabasa, munyika isina kugadzikana, munyika isina keshi, munyika isina mahealth institutions anoita kuti vanhu varapo. Vanhu vakufa nekenza muno munyika, havarapi muno munyika, mwana wavo anotondozvarira kunze kwenyika, vamwe vanhu vachinetseka muno. Saka vanofanira kubvunza unovadii.
Asika vamwe vanoti ivo izvi ndo zvavakaita kana muna 2013 zvikazobuda zviri izvo musarudzo kuti vamugabe vaidiwa nevanhu.
Muna 2013 sarudzo dzomuno hatingati vamugabe vakatohwina, vamugabe mukati vakahwina mune makutotaura sarudzo dzinenge dzaitwa zviri pachena. Sarudzo dzomuZimbabwe hadziti zviri pachena, dzinoitwa maCIO achipindira, zvinoitwa ami ichipindira. Tarirai sarudzo dzakaitwa pahwekendi dzokumazvinoutsvaka chairman wezano, vanhu vamaenzanise chaivo, vamasanganise, vanototaura kuti aiwa masoja aitopindira.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vabereki vakawanda vanonzi vachakundikana kugadzirira zvakakwana kudzokera kuchikoro kwevana vavo pachavhurwa kotoro yepiri mangwana nekuda kwekunetsa kwemari kumabhanga pamwe nemunyika yose. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti sesangano vatambira mashoko ekuti mitsetse yekutora mari kumabhanga nhasi yanga yakareba kudarika mamwe mazuva, uye mamwe mabhanga apererwa nemari. Mabhanga mashoma anonzi asara achipa mari angaopa madhora makumi maviri chete pamunhu. Vazhou vanotiwo zvikoro zviri kuvhurwa mangwana pasina zvati zvagadziriswa pane zvinetswa zvekotoro yapera zvinosanganisira nyaya yehwaro hwedzidzo hutsva kana kuti karikuramu itsva uye nyaya dzemari dzinotambirwa nevarayiridzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvikoro hongu zvavhurwa, asi dambudziko guru chairo nderedambudziko remari, nokuti vabereki havana dzimari dzokuti vana vanga vachienda kuzvikoro kumajengeta mari kunochengetwa mari kwacho, vanga vachienda vachishaya mari nokuti mabhangi kana majengeta mari ari kupa $20 pazuva, kunge iriko mari akawanda acho haana mari, mitsetsa yakareba zvikuru kwazvo. Zvakawanda zvimwe zviri kusangana nevana vachinovhura mangwana chikoro ndechekuti kotoro rino ikotoro yokugadzira kunyora maexamination. Hurumende yakati agriculture inofanira kunge ichinyorwa kuprimary gore rino iri, asi mabhuku okuti varairizangu vachigadzirira kuti vana vanyore mazamanishini asati ava muzvikoro sezvo silabhasi iri nyowani. Zvakare kune vana vechikoro navarairidzi vaya vatinoti visually impaired vari kunetsekawo vari kune new curriculum iri kuti vana masigal education ana agriculture ndo macore subjects vari kuonawo sekuti zvinovadiscriminata nokuti vanhu vasingakwanisi kuona, asi makey 3 subjects aaito aya anopawo kuti vave padisadvantage. Varairidzi zvekare mari hadzina kuwedzerwa, vari kungoitawo chibatira pamashizha usahwa panhamo, vachingotiwo dai hurumende yaonawo kuti varairidzi vanoita maiso kwazvo nyemba kusadzarunga vachipicha vana vechikoro vawanawo mari chauviri, nokuti for the past 6 years hapasati pambova nesalary increment. Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro, imhiridini kumuka kwosina maoko.
Ko, munotarisira here kuti vana vasati vabhadhara mari dzechikoro vanokwanisa kutanga chikoro mangwana?
Zvinonetsa kuti vana vakwanise kutanga chikoro mangwana, nokuti even mari yacho yekutotora yekuti vamwe vakwirewo mabhazi haitoriko. Mhuri dzakawanda dzinenge dzisina mari. Saka vhiki rese iri ndinofunga richangopera vana vachiuya zvishoma nezvishoma. Hationi kuti mangwana chaiko chaiko vanhu vangakwanisa kutanga chikoro, nokuti vana vakawanda havana dzimari dzokuti vafambe vaende muzvikoro.
Mukuru wePTUZ vatakavafira zvou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kuchepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti apo vana vanodarika miriyoni imwe chete vatiza mhirizhonga nekusagadzikana kuri kuenderera mberi muSouth Sudan, uwandu humwe chete hwevana hauchina pekugara mukati menyika imomo nekuda kwekusagadzikana uku. Vamwe vana vadiki nevanhu vakuru vane dambudziko re-cleft lip and palate vari kunadzurudzwa pachena pampilo hospital nemadhokotera ekuAmerica, vamwe vanhu ava vachirumbidza kushambadzwa kwechirongwa ichi paFacebook nepaWhatsApp. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Amairo pafadzo smango vanogara kuchipinge mudunhu remaNickeland, uye mwana wavo Liota uyu ane makore maviri akazvarwa nedambudziko rekutsemuka washa. Amai smango vanoti vakatsvaga mari yebhazi kuti vauye pampilo hospital muvulawayo mushure mekunge vanzwa nezvechirongwa cheoperation of hope, icho chine madhokotera nana mukoti vekuAmerica vakauya kuzorapa vanhu vane dambudziko recleft lip and palate pachena.
Ndakauya nemwana wangu kuno kuBulawayo mushure mekunga taisirwa mameseji mumafoni. Mwana wangu ane problem, wanga ine problem yecleft palate. Saka pacleft palate apa aigona kuti kana achidya chikafu chaibuda nemumhino kana mukaka achimwa waibuda nemumhino. Ndakamboite vari dhindizvo but vakangozvivawo nditi zvinogadzirisa. Saka ndakazobva tauya kuno.
Amai smango vanoti dai pasina rubatsiro kubva kune veoperation of hope havaiona vachikwanisa kuwana mari yekuti mwana wavo agadzirwe dambudziko rake.
Mari dzaizodiwa handisaizikwanisa kudzishanda nekuti panodiwa mari dzakati wandei. Saka zvitori zvebhazi dzichinotoita zvokutobata nzwa kuti yebhazi iri nani pane inozodiwa nekuti inodiwa yawanda. Saka hatikwanisi kuzoiwana.
Amai Miriam Moyo vekuzvishavane vane mwana wavo Tinevimbo uyo ane makore 13. Tinevimbo akazvarwawo ane dambudziko rekutsemuka kwemuromo nehwasha, asi akakwanisa kugadziridzwa nezuro pasi pechirongwa chimwe chete. Amai Moyo vati mwana wavo aive ambogadziriswa dambudziko rake pane chimwe chipatara vachishandisa medical aid, asi izvi hazvina kufamba zvakanaka, saka nekudaro vaive vave kutya kuti agadziriswe zvekare. Amai Moyo vanoti vakazozvipira kuuya nemwana wavo pampilo mushure mekunzwa nezvechirongwa cheoperation of hope paWhatsApp.
Handimunoona kuti kana wambotanga wamboenda pane vamwe vanenge vamboita sevasina kunyatsa kukuta zvakanaka unotanga kutya. Ndakatanga kumbotya ndinonyepa kusvikira tazoona vamwe vaioparitwa zviri successful vachidzoka kwatiri vachiuya vachititaridzawo kusizi sutadotoka. Pani vamo vanu kuna kusava ni rusivo. Nasho, vachingo chira kure. Vanu kwanye nukungu uchika. Vasanga chika kutu, mkanda manangu notoka. Ngati vanu kwanye kuchika kutu, mana kapina mtete, muna karariswa, hapa manu kuna usufa, asisizu. Asumborevi isoso.
Vafoget chidarara, vane makore makumi maviri nematana tuwe kuberekwa, nemumu evanu wakuru wanadzurudzwa omuromo wavo, pasipechurongwa ichi. Vachidarara vange vasati vayo kwanisa kutaura, asipava bvunzwa neStudio 7 kuti vari kunzwa sei mushure mekugadziriswa, vakwanisa kunyora pasi kuti vari kufara zvikuru. Muzvare Martha Pamire, vanoshanda nesangano reOperation of Hope, vati vanotarisira kunadzurudza vanhu vanosvika makumi mana panopera chirongwa ichi muBulawayo nemusi wechishanu.
Tichibva muno kuBulawayo tichikuenda kuHarare. KuHarare tichinotanga screening clinic yemusi wa20 inenge iri Saturday. Tichinochimboita nesvondo Sunday. Asi this time takafunga kuti tigatiwedzere mazuva. Saka tichikutanga Saturday ndopatikuita screening yedu nekubhuka mapatients. Sunday tobva tatanga kuita maoperation kusvika Friday.
Mukuru mukuru weOperation of Hope, amai Jennifer Mora, vati kubva pakatanga chirongwa cheOperation of Hope muZimbabwe mugore ra2006 kusvika pari zvino, pane vanhu vanopfuura zviuru zvishanu vanadzurudzwa. Dambudziko recleft lip and palate nderekuzvarwa naro, uye vana mazvikokota vanoti pasi rose mwana mumwe chete pavana anosvika mazana masere anozvarwa ane dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Madzimai anobva kumapato ezvematongerwo enyika anopikisa akasiyana siyana muZimbabwe anoti vanhukadzi vose vanofanirwa kunyoresa kuitira kuti vagokwanisa kuvhota gore rinouya. Izvi zvakabuda pakuparurwa kwakaitwa chirongwa chinonzi #HeVotes2018 nemusi wemugovera icho chakaitirwa paNelson Mandela Hall muHarare. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Pakange kusingadaidzwa anonzwa nemugovera apo madzimai aimba achifara panguva iyo aiziya ramangwana ravo munyaidze zvematongerwo enyika. Momo wakaronga musangano uyu amai Priscilla Misairambo Mushonga vanoti chinangwa chavo ndechekuradza veruzhinji kuti sarudza dzidzi dzevanhurume chete kunyanya sarudzo muna 2018 idzo veruzhinji vari kuti vanoda kubvisa ZANU-PF pachigaro chokutonga.
Tichatiunganidza ndechekuti tazviona kuti tikaramba takamira tichingoti ini ndiri bato rakati uri wegi haukwanisi kuwana simba. Simba rinowanikwa pakushanda muri mese. Saka tabatana tiri madzimai kuti tishande nenyaya iyi tione kuti tingagadzirwa sei. Asi toda kuedza kuratidzawo kuti ai wakapolitisa dzidzi dzevarume chete madzimai anogona kuita politics ende politics dzakachena dzisina kunetsana. Ndosaka mavaona madzimai vavo vakapfeka matisheti avo akasiyana siyana vachiimba vese imamo ari kuimba shangirai ari kuimba biti ari kuimba mangoma. Asi izvi zvinoratidza kuti hazvina mhosva kuti uri mupati ipi. Chikuru ndechekuti tinoda kushandira kuti tive nezimbabwe itsva, Zimbabwe inenge yakasununguka.
Sachigaro wePeople's Democratic Party amai Lucia Mativenga vanoti nekuda kwenhamo iri kunyanya kubata vanhukadzi munyika madzimai ari muutungamiriri vakaona zvakakosha kuti vakurudzire madzimai kubatana.
Asi taona kuti samadzimai ari muutungamiri nechekare regai tange chokutanga kuratidza kuti madzimai tinogona kushanda tiri mubatanidzwa takasangana namakala emapolitical party edu akasiyana zvinogoneka chaizvo nokuti nhamo ndeimwe sokutaura kwandamboita zhara inoruma munhu wose hazvinei kuti unogara kupati ipi kana kuti kupi. Nhamo yatakatarisana naye muno muZimbabwe yoda kuti madzimai abatane tiite mushandira pamwe.
Vachitaurawo pamusangano uyu mutevedzeri wemutungamiriri weMDC muzvare Tokozani Kupe vakatiwo kunyanga hazvo nyaya yekupa vanhukadzi zvigaro yakanyorwa muzviga zvakawanda izvi hazvisi kuitika.
Kuparliament toda kuti madzimai mavoices avo enzwike. Kunogara pasi tichiona kuti mari yapuwa maministri zvinoshandiswa sei madzimai dziya voices hadzinofanirwa kunzwikwa. Toende kumalocal authorities makanzura uko ndiko kunotangira nyaka ndiyo conference yaiyo. Tinoti madzimai wo ngaarepresentwe 50-50 kuitira kuti tidzivirire nyaya dzecorruption. Ma statistics anoratidza kuti kunenge kune madzimai akawanda corruption inoderera. Saka ndizvo zvatinochemera kuti semadzimai takawanda tiri 52%. Saka tova kuti pamadepartments esawa kuvira kuexecutive kuya kulegislature kuya kujudiciary kuenda kune SMA institutions kuenda kumalocal authorities madzimai ngaari kuzoita 50-50.
Vakafa nobata chigaro chemutungamiriri weNational People's Party, Hamai Joyce Mujuru, vakatiwo zvakakosha kuti madzimai apana nedzidziso kuitira kuti vanzwisise kukosha kwekuisa mamwe madzimai pazvigaro.
Takunza ipano kuti tikurukure, zvinhu izvi hazvigoneke kungouya chete nemaridzo. Zvinouya through maactions edu. Zvinouya through maelections, nokuti ikoko ndokunobva vatungamiriri vanozoenda muzvigaro munonorongwa mitemo inenge ichifanira kuzotevedzwa kuti zvatinoda zviitike.
Mumwe mudzimai wechidiki aive pamusangano wemadzimai uyu, Muzvare Sibono Kuhlefulungu, avo vanoshanda nesangano rehashtag SheVotes2018, vanoti kuti madzimai abude mumatope mavari ndivo vanofanirwa kuona kuti vavaka Zimbabwe tsva kuburikidza nesarudzo dzegore rinouya.
Sevanhu vechidzimai, sevasikana kana tisana mama, vasikana ndovari affected the most necessation iri kuitika muno muZimbabwe. Tisu takaenda kuzvikoro, tine madegrees, tine mamasters, asi mabasa hakuna. Tisu tine vana, vamwe vedu vari masingle mothers. Tisu tine vana vakuti vakarwara tikaenda kuzvipatara hatigone kuwana treatment. Saka tiri kutoti zvakakosha kuti young women vabude vave part of my elections, vabvise their vote kuitira kuti vaone kuti nyika inoi inochinja, vaone kuti vanoparticipata mukuvaka Zimbabwe yakanaka.
Musangano uyu wakapindwa nevanhukadzi vanodarika chiuru chimwe chete, wakaonawo madzimai achidzidzisana zvichadiwa pakunonyoresa kuvhota pamwe nekukurudzirana kuburisa zvinyunyuto zvavo sarudzo dzisati dzaitwa. Varume vanotungamirira mapato anopikisa, avo vanosanganisira vaMorgan Tsvangirai, vaTendai Biti, vaJacob Ngarivhume, vaElton Mangoma pamwe navaEdwin Mushoriwa, avo vakamirira vaWashman Ncube, vakazoya pakupetwa kwechirongwa chemadzimai ichi senzira yekukurudzira vanhukadzi kuti vashande pamwe chete. Ndakamirira Studio 7 paNelson Mandela Home, Harare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kukurudzira sangano reUnited Nations Security Council kuti ritore matanho akasimba kuti ichengetedze runyararo pasi rose. VaTrump vanoti havasi kufara nekuti dare reSecurity Council harina matanho ariri kutorera nyika dzakaita seSyria neNorth Korea, idzo vanoti dziri kukonzera kusagadzikana pasi rose. VaTrump vanoti North Korea iyo iri kupota ichiedza zvombo zvinogona kutakura muchetura wenuclear inofanira kutemerwa zvirango zvakaomarara. VaTrump vanoti Syria iri kuuraya vakapandukira hurumende nemuchetura nekuti United Nations haina zvairi kuita. Panyika zana nemakumi mapfumbamwe netatu dziri muUnited Nations, America ndiyo inopa sangano iri mari yakawandisa. VaTrump vanoti dzimwe nyika dzinofanirawo kusimbisa kubatsira United Nations nemari. Basa reUnited Nations ndere kuchengetedza runyararo pasi rose. VaTrump vanoti iri ibasa rakakosha uye America yakazvipira kushanda nesangano reSecurity Council. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Makunda nekastolaga Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva apo makwikwa aya apinda munharaunda yechitanhatu yemwaka. Mutoro wedu enhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chikwata chengezi Platinum Stars ndicho chave kutungamira makunda nekastolaga Premier Soccer League mushure mekurova Chabani Mine 1-0 mumutambo wanga wakaoma zvikuru munhandare yeBaobab Stadium mumaruwa eMondorongezi. Mapoints matatu avakatora zvichitevera chibudzwa chakabva kuna Quad Amin chakwidza ngezvi Platinum Stars pamusoro pemakundano aya nezvibodzwa mushure mekunge Highlanders yakatatarika muAscott Stadium ndokuita mangange 0-0 nechapungu. Ngezi Platinum Stars neHighlanders dzakaenzana pamapoints 13 pamwe chete neHowmine. Asingezi Platinum Stars iri pamusoro-soro mushure mekunwisa zvibodzwa zvakawanda kudarika Bhoso nevacheri vegoridhe veHowmine ava. HowMine yasvika pachinzvimbo ichi mushure mekurova vavakidzani vavo veChicken Inn 1-0. Asi mutambo uri kunyanyotaurwa nezvavo ndeuyo wekuzvambaradzwa kwakaitwa Yadha 7-2 neBantu Rovers. Yadha yakapinda munhandare zvichitevera kumiswa basa kwakaitwa murayiridzi wavo Jairo Stapera apo chikwata ichi chakarohwa 1-0 neDynamos. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti Yadha yakazviparira nekudzinga Tapera basa.
Vakakanganisa pavakadzinga kochi wavo Jairo Stapera. Jairo Stapera is an experienced guy, world traveled plus akambotamba bhora. Timu yainayo havana experience. Saka Jairo Stapera aiguida vapa nhau zvakanaka. Saka vakakanganisa Sereke pavakamudzinga nekuti kutanga kwavanga vaita vanga vatanga zvakanaka. Kudyiwa neDynamos zvasingarevo kuti havagoni. Asi kuti izvi zvinoitika mumutambo vakatouraya game ravo ipo vaipa.
Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi. Cholocho Pirates 0, Harare City 1. ZPC Kariba 2, Bulawayo City 0. Triangle 1, Black Rhinos 1. FC Platinum 1, Wange 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvanyorwa nevateereri veStudio 7 izvo tinoverengerwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Papa Shero vanoti vamugabe vanofarirwa semunhu mukuru asi kwete kuti varambe vari pachigaro. Ukavenga vamugabe zvakafanana nekuvenga mwana mucheche. VaWeston Hodzonge vanoti vanonyepa ivavo. Ini ndiri kumapurazi vamugabe vanodiwa nevanoita zveuori chete nehama dzavo. Biula Maguru anoti kufarirwa zvinotoshura chaizvo. Ndivanani vazhinji ivavo, ini handipo. Farai M anoti ongororo yeAfrobarometer inoitwa nevashandi veZano PF. Kana zvisizvo vanenge vakatengwa nemari nebato iri kana kuti ongororo yakaitwa kuMashonaland Central nekwaMutoko kune vanhu vanotya zvakanyanya. VaDavid Musungo vanoti avo vanhu veBarometer vanonyepa ava because ini ndine ongororo yangu yandakaitawo vanhu havachadi vamugabe kwese kwese. Saka hameno kuti yavo iyi vakaitira kupi. PaFacebook page yedu yeVOA Shona tina mukoma Emmanuel Mangena vativo vamugabe vanofarirwa nevanhu almost Africa yose inovafarira. Chokwadi chakangonaka nguva dzose. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, manyai mufarire page redu tikurukure takawanda. Tinotenda kwamuri mose manyora muchiti papfungwa dzenyu pamusoro peongororo yakaitwa neAfrobarometer.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezveongororo yakaitwa neAfrobarometer iyo inoti vamugabe vanofarirwa zvakanyanya munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Ongororo yakaitwa nemamwe masangano yokonzera mutauro wakanyanya munyika zvichitevera mashoko ekuti vamugabe vanodiwa nevanhu zvakanyanyisa. Tabva tashwa kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.